Nindi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzeduza nasi China nyamavuvu 24-2017. Vanu gumi ne mumwe vanofa, vamweza na negumi nevapfumba mweva chikuvara aporori yange yakatakura vatendi vechechi ye The True Apostolic Mission inoita njodzi kukama TV. Politburo ye Zano PF inoita amai Maud Muzenda Gambarenyika uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kuHeroes Acre. Vanofungidzirwa kuti ndeve chidiki veZano PF vanorwisa vanhu vari papurazi remanzou iro rinonzi nehurumende rakapiwa amai Grace Mugabe. Mutongi wedare repamusoro Mbulawayo vaMartin Makonese vanoti vaiva mutevedzeri wemeya weBulawayo vaGift Banda vakadzingwa basa zvisiri pamutemo. Nyanzvi dzoshushukana nekuvakwa kwedzimba panzvimbo dzinochengeta mvura pasi. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga inonzi yakaitika kupurazi remanzou kumazuwe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZano PF varwisa vanhu vanogara papurazi iri vachiti ngavabve kuti amai Grace Mugabe vaite mabasa avo sezvo vakaripiwa nehurumende. Kana mchida kupinda pachirongwa ichi, kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba tena 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nasi, tiri kutarisa mirizhonga inonzi yakaitwa iyo nevanofungidzirwa kuti ndeve chidiki veZano PF avo vanga vachirwisa vagari vepapurazi remanzou iro rinonzi nehurumende rakapiwa amai Grace Mugabe. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire nekudzvanya pakanzi like paFacebook page yeVOA Shona.